Simplex Music.
Varume takagarira nguva, nguva dzichifamba. Munin'ina check your time, tarisa nguva dzafamba. Munin'ina check your time, tarisa nguva dzafamba. Procrastination is the thief of time. Procrastination is the thief of time. Nguva dzinofamba dzimire munhu. Nguva dzinofamba dzimirire munhu. Kumba kwake vamwe vachiswerera mabhero zuva rese. Mumwe anoswerera makuwa kumba kwake vamwe vachitengesa mabhero zuva rese. Mumwe anoshora vakapfuma vakaromba. Mumwe anoshora vakapfuma vakaromba. Asi mukupera kwegore tinoda kuona vakashana. Asi mukupera kwegore tinoda kuona vakashana. Nguva dzinofamba dzimirire munhu. Nguva dzinofamba dzimirire munhu. Procrastination is the thief of time. Procrastination is the thief of time. Nguva, nguva dzichifamba. Varume takagarira nguva, nguva dzichifamba. Munin'ina check your time, tarisa nguva dzafamba. Munin'ina check your time, tarisa nguva dzafamba. Procrastination is the thief of time. Procrastination is the thief of time. Nguva dzinofamba dzimire munhu. Nguva dzinofamba dzimirire munhu. Vamwe vanochema necovid, vamwe vachitengawo dzimba. Musiyano wenjere dzedu, marongero nemafungiro. Vamwe vanochema necovid, vamwe vachitengawo dzimba. Musiyano wenjere dzedu, mafungiro nemarongero. Vamwe vanobuda pakaoma, vamwe vachifira pakaoma. Vamwe vanobuda pakaoma, vamwe vachifira pakaoma. Musiyano wenjere dzedu, mafungiro nemarongero. Musiyano wenjere dzedu, mafungiro nemarongero. Nguva dzinofamba dzimirire munhu. Nguva dzinofamba dzimirire munhu. Varume takagarira nguva, nguva dzichifamba. Varume takagarira nguva, nguva dzichifamba. Munin'ina check your time, tarisa nguva dzafamba. Munin'ina check your time, tarisa nguva dzafamba. Procrastination is the thief of time. Procrastination is the thief of time. Nguva dzinofamba dzimirire munhu. Nguva dzinofamba dzimirire munhu.